A very good evening, Zimbabwe. Welcome to the Women's Roundtable here on Live Talk. I'm Marvelous Mfana Nyahuya this Thursday, December the 23rd, broadcasting from my home in Washington, D.C. due to the COVID-19 pandemic.
Yes, and I'm Sithandekile Mhlanga. Speaking of the COVID pandemic, that's one of the issues we'll be discussing today, including what women are doing to prepare for the festive season. And looking at COVID, the Minister of Health says as of 22 December, we're talking of yesterday, Zimbabwe had 199,404 confirmed cases since the outbreak. We're talking about since the outbreak last year, including some recoveries, more than 147,000 and 4,800 deaths. And to date, more than 4 million people have been vaccinated against COVID-19. But what's worrying, Marvelous, the government is saying the cases are rising, unlike before where we saw them going down because of this Omicron. We see that yesterday alone, more than 1,600 there were new COVID cases recorded, and we've had higher than that in the past few days. Including 9 deaths, people are succumbing to this COVID-19.
Yes, Stein, we see that that's a worldwide concern because we've also seen cases rising here in the United States and other countries worldwide ahead of the oncoming Christmas holidays. And we'll also be discussing some of the preparations that women are making, towards the Christmas holiday. And towards Christmas itself, which is on Saturday. So we'll be having some of our guests coming in and discussing with us what they are facing and also as women, how they are preparing for the Christmas holidays. And I also have a few videos from some women that are sharing with us about, what they did to overcome some of the challenges that they've been facing as women to ensure that they send their children to school and to ensure that, they are still, despite the COVID-19 surviving.
Yes, Marvelous. We'll see that as we go by, seeing that many are complaining that there are many shortages this Christmas. Some are failing to access their money from banks. And, others, they are unemployed. So to them, Christmas is just one of those days. But maybe some may make efforts, but we'll hear it from our guests.
Yes, Star. And also I had the opportunity to speak to a leader of one of the opposition political parties in Zimbabwe, an organization called Foras. So I will be playing that interview as we go along. She's talking about what she's seeing on the ground, regarding how women are perceived in politics and also just how she's navigating the political landscape in Zimbabwe ahead of the 2023 elections.
Yabonge Marvelous. Kulabo abasanda ukusixhasa namhlanje nje kungolwesine mhla ka 23 ke ngo December ke umpalakazi. Namhlanje ke kuhlelo lwethu oluphathelane labesifazana ole Women's Round Table. Lona ke kuluhlelo lwe-Live Talk. Siyabe siphethe indaba ezehlukeneyo eziningi-ningi. Sikhangela ukuthi abantu benzani ngalesi sikhathi sekhisimusi. Kuyini abakulungiselela umndeni yabo. Kodwa sinanzelela njalo ukuthi iningi lithi lilengxaki ngoba imali ingatholakali lula. Abanye bevele bengasebenzi. Abanye bathi ikhisimusi vele lilanga nje. Njengawo wonke amalanga. Kukho okunye abakwenzayo. Sizakhangela njalo nomkhuhlane we-COVID-19 ngoba yiwo othinta phose zonke ingatsha zempilo ebantwini. Sikhuluma nje ugatsha lubona ngezempilakahle lithi izolo kuphela lithole ukuthi sokutshone abantu abangu-9 abayisitshiyagalolunye ababulewe umkhuhlane we-COVID-19 kwathi abedlula 100 nengxenye yalo i-1,600 labo. The inkulungwane labo bathola leli gcikwane. Amanani lawa asephezulu nxa siqathanisa lawa kuqala lapho ayisesehla khona ngoba sibona ukuthi kulomkhakha omutsha lo we-COVID-19 okuthiwa i-Omicron okuyiwo ngani uthwalise abaningi amagabha avuzayo. Ngakho-ke yikho esabe sikukhangela lamhla sinanzelela ukuthi abanye njalo abesifazana bathi babhekane lengxaki eziningi nxa sokufika kulo umkhuhlane we-COVID-19. Njalo ke ngeke ngakhuluma ke sike sakhuluma ke kuwona lo umsakazo lo nkosazana Debra Mkasa owenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, yena ke osichasisele okuningi ngababhekana lakho njengabathengisayo. Siyananzelela ukuthi abaningi njengoba bengaqhatshwanga ndawo bayathengisa, kodwa lakho kuba lobunzima. Labo ke yibo abantu abaningi abanakekela imuli zabo ngalolu hlelo, kodwa ukuthi bethole imali ngendlela efaneleyo ngoba labo abathengayo labo bengayitholi. Ngakho-ke asizweni ke kungxoxo esikhulumelayo, asichasisele ngawakhe amazwi ukuthi kuhamba njani.
Sizananzelela ukuthi ibhondi lethu lona leli esilisebenzisayo kukanti utshwana ukuthi silitholi. Khathesi ba-introduce i-$50. I-$50 vele kumbeni ngathi mina ngokwami selufu mina njenge-informal trader ngibone ngathi umbeni esandleni sami sengiyibambe kabili umbeni kathathu. So kutshenisa ukuthi eZimbabwe kasila mali, i-currency yethu eZimbabwe kayibonakali, izibonakala emkambweni yensitha. So sengazi ukuthi bona vele bayithatha ngani bona bemkambo yensitha, bona labo esibathi ngabo sibhateleni emabhanga kakula mali. You will find ukuthi thina njenge-informal sector thina sizithengisayo thina amavenda kuba nzima ukuthi phandle lapha sithengise siyithole leyo mali. Noma singakhuluma ngale yaphandle imali i-US dollar, i-rand, ipula likhona kodwa linzima ukuthi silithole. Njalo le exchange rate yangkhona isuka ikhathaze thina esithengisayo. You will find ukuthi into ongayithengisa namhlanje ngemali ekhona ukuthi usuke futhi ususiyahoda iyabe ingasahodi. Njalo sibe sasinanzelela ukuthi silama civic servant abahola imali isemabhanga uyabuya ethi imali yami ku-ecocash, imali yami ku-swipe. So nxa iku-ecocash, nxa sengithatha mina i-ecocash iliyana, kuyangizimela kakhulu ukuthi ngihambe ngiyitshintshe. Kulezi usuku kulemkambo le enye esensitha okuthiwa ivulwe nguhulumende kodwa eyivulelwa ukuthi ibatshintshele ibanike iilokho imali zangaphandle. Kulamalayini amaningi kakhulu njalo uhulumende utshintsha ekunike i-$50 ungatshintsha ungathatha i-swipe kumbeni le-ecocash. So kayitholakali imali lokhu ibhoda isekhileta ebantwini abalutshwana kakhulu abayibo vele sibakhangeleleyo ukuthi yibo abaphethe umkhonomo wethu, yibo abaphethe inoto yethu zethu. Asisela ama-profits ngoba imali iphelela emoyeni. Wona la ama-2% ungaswayipha uthole uhajele imali eningi lokuthi sesehluleka lokuyikhakhuleta ukuthi umthuli uthethe malini emalini yakho. So ufind ukuthi vele sigigandawonye asisebenzi sisiya phambili siqhubekela phambili, sisebenza nje sesisebenzela ukudla etafuleni, sesisebenzela nje ukuthi ungayithola susuyidlulisa. Kathi sesikhangele ukuthi izikolo ziyavalwa, sesikhangelele lama-school fees, sesikhangelele nokuvulwa kwezikolo. Abanye thina njengathi esizisebenzayo sesile nkalakatha yezikweredi ezikolweni ngoba kasikwanisi ukuthi senelise ukuthi simithe esabe sifuna ukukwenza ngapha ivini lokutshintsha sisethumela emazweni ukuthi silama-runners abasehotela impahla, labo basitshaje inkalakatha zezimali, labo basenza vele ukuthi sigcina vele sesidinda ndawonye yokuthi nje into esijayele esiphila ngayo ukuthi sithengise, kodwa sithengisa vele singabona ukuthi senzani, asiphumeleli. Siyacela uhulumende ukuthi ngawe uyavula sibili imkambo eminingi eyikhiphe imali e-reserve bank ingene ebantwini. Qala besilama-$2 esanyamalala, ama-$5 esanyamalala, siselawo sokuqalisa i-$10 ukuthi leyo mali enyamalala isiyanga. Sokutshenisa ukuthi vele le mkambweni yethu i-$5 kusho ukuthi akusela into ye-5 bond, akusela into ye-even ye-2 bond. Kusho ukuthi into njengokuthi sesiqalisa even le-frozen isiqalisa ku-10 bond, which is i-economy yethu vele hhayi isewe kakhulu ukuthi iyasi-affecta njengama-informal sector.
Yes, marvelous. There we heard from Deborah Mukasa of the Bulawayo Vendors and Traders Association. She is outlining the challenges they face as informal traders, as vendors. And we know that's where most people are at now because of unemployment. But they have this problem of money. It's always been there. But now that is the festive season. The people they expect to come and purchase their goods from are the ones who don't have the money. They are still lines in the bank, and people are not accessing their cash. And for them, it's hard to accept EcoCash or Swipe because they are saying, how are they going to reorder stock? Well, they don't. People there where they order want, actual cash, and you can hardly touch the bond note. They don't know where it is. It could be with the, those ones who the illegal money changers. We haven't revealed the government's blaming them for the currency shortages. But on the other hand, some economists say the economy is not well anyway. So people respond to the economic situation. If everything was fine, there wouldn't be problems with the currency shortages. Over to you.
Thank you so much, the star. We're hearing from Deborah Mukasa of the in Bulawayo, who's talking about some of the vendors. Vanotengesa mugwagwa vachiti inguva zvayo yekisimusi asi nguva iyi yakaomera vanhu vakawanda nekuti vanhu vakawanda havasi kukwanisa kutenga zvinhu zvavanenge vaorda vachibva nazvo kunze kwenyika uyezve vari kuti mari yemunyika yemabhondi haisi kutenga kana EcoCash haisi kutenga saka havazokwanisi zvakare kuti vawanikwe ivo vachihodha zvimwe zvinhu zvekushandisa. Aiwa, regai tibva takwanisa kunge tichikuchingamidzai. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu. Nhasi tiri kutarisa isu nyaya yedenda rechirwere cheCOVID-19. Tichitarisa zvakare zviri kutarisana nemadzimai. Takatarisa zororo rekisimusi rakatarisana nenyika yese. Uyezve tinenge taita rombo rakanaka handisani nekuti ndozoti network yekuZimbabwe inoti netsei. Tinenge tawana munyarikani wedu regai tinzwe kwavari. Vari kuZimbabwe. Hello, mai Munando.
Makadiko, Mavelas, kwakadiko ikoko kwamuri mose mose makadi vateereri.
Aiwa, ndaifara chaizvo nokuti ndanda kuchema-chema ndichiti ii network inogona kuti adzikisira pasi asi hatiudzeiwo zita renyu uyezve zita reorganization yenyu nokuti tinozva kuti pana pamakamira makapfeka maheti maviri uyezve tichida kunyatsotarisa kuti gore rinora rakamira sei mumabasa amunobata. Tichizoenda zvedu tichitarisawo nyaya yezoro rekisimusi.
Ndinotenda zita rangu ndinoitwa Muzvare Evanice Munando. Ndinoshanda nesangano rinotungamirira kukodzero dzevana vasikana rinonzi Female Students Network Trust uyezve ndiri sachigaro weWomen's Coalition of Zimbabwe, sangano remubatanidzwa emasangano emadzimai anomirira kodzero dzevana vasikana nemadzimai. Mazviita.
Mungatitsanangurira kuti gore rinoranga rakamira sei tichitarisa denda iri reCOVID-19 rakawanikwa richishusha sei zvirongwa zvamunoita zvakanangana nemadzimai?
Zvakanaka, gore rinoranga risina kumira zvakanaka nekuti denda iri reCOVID-19 ndinoona sekuti patinotanga gore muna January chaimo tinobva tatotangana nelockdown, tinobva tadzivirirwa kunze kunzi aiwa hatikwanisi kufamba tichiwadzana uyezve tichiita mabasa emaoko akasiyana-siyana. Uyezve vanoita mabasa ekuenda kumahofisi vakanga vachiwanikwa vachitadza kuenda kumabasa iwayo. Zvinova zvakakanganisa zvikamu zvehupfumi kuti madzimai anga achitora chikamu munyika ino yeZimbabwe kuti vanga vachibatsirawo munyaya dzezvehupfumi nekuda kwekuti kutengesa chaiko uyezve kana kubata mabasa emaoko pane zvavanoita zvakasiyana-siyana vachishava kwakanga kusingakwanganisiki nedenda iri. Uyezve kurwara kwaita vanhu kazhinji takaona kuti madzimai ndo akanga achitora chikamu chikuru nenyaya yekuti ndo vaichengeta varwere avo mudzimba. Uyezve vaichengeta varwere avo vasina zvikwanisiro zvakakwana. Mamwe madzimai akawanikwa achibatwa nedenda irori zvakare, vamwe vakatisiya zvinosuwisa zvizhinji kuti mukuita basa kwataita kazhinji takanyatsotadza kusvika padurunhuru remadzimai nenyaya yekuti madzimai kwavakanga vari ikoko tisingafambi tichikwanisa kuenda ikoko zvakakonzeresa kuti pave nemukaha wekuti tiyanane uyezve tidzidzisane zvatinogara tichiita mazuva ese nenyaya yedzekodzero dzedu. Takaona madzimai achiwanikwa nekushungurudzika, madzimai achishushikana uyezve mhirizhonga mudzimba yakawedzera panguva ino yedonda recovid-19. Saka isu tinoona sekuti sangano romirira kodzero dzemadzimai zvizhinji regai nditarise takamirira vadzidzi vechisikana vari kumakoreji nekumayunivhesiti. Makoreji aya akavharwa ende vaenda pazvikamu nezvikamu zvakasiyana-siyana kunodzidza. Saka vamwe vaidzidzazve uyezve vachitarisa dande mutande ende tinoona sekuti mutengo wedande mutande wakakwira zvinosuwisa uyezve vasikana kuti vakwanise kuenda pamberi nedzidzo vamwe vakanga vakudzimba dzavo vakumaruwa kwavanga vasingakwanisi kuwana mukana wekuti vaende padande mutande zvinova zvakakanganisa zvidzidzo zvavo zvakanyanya nekuti vakasarira kumashure. Vamwe ndivo kuti kunyange vari mudhorobha muno vanga vachiita mabasa ekutsvaga mvura, vachitsvaga zvishandisiro, vachibatanana namai mudzimba vachiita mabasa echidzimai. Saka zvinosuwisa kuti tichiri kungodzoka pai kuti madzimai haasati akunyanyonzi kune mabasa akafanana madzimai nevanhurume. Tinoona kuti vasikana vedu vakawanikwa vachidzvinyirwa panguva yanenge vachida kuti vapinde online kunodzidza malectures achitanga vakanga vachitsvaira dzimba, vakanga vachitsvakana nemvura, vakanga vachibika vachiita mabasa akasiyana-siyana. Saka basa redu rakava nekunetsa zvizhinji pakuriita nenyaya yekuti zvimhinga idzo zvakasangana nelockdown iroro nedenda iri rakanga richisangana nemadzimai nevanasikana zvakaita kuti vadzokere kumashure panyaya dzebudiriro pachavo uyezve panyaya yedzidzo nekodzero dzavo.
Maybe if you can just tell us in English, what were some of the impacts of COVID-19, especially on some of the programs that you run under your own organization where you work with females, female students, under your female students network, and also under the Women's Coalition of Zimbabwe?
Thank you very much. It has been a very big challenge to us as the women's movement, and especially the female students network, delivering our duties is normal because the COVID-19, when it came about, it bring about the lockdowns, the non-restrictions, the non-movement restrictions, where also it deprived our girls, children, even our women, to reach out to the service providers. For example, we talk about mental health, we talk about health services, even those who were pregnant, to really reach out to services. It was very difficult because in as much as the government has announced that that could be, prescribed under special services, it was not the situation that was prevailing on the ground, because when they wanted to travel from city to city, it was very difficult. Anyway, we've also witnessed some harassment of our women when they wanted to board these restricted transport that were available during the lockdown. So it was very difficult for them to access services, and even the abuse that was also, perpetrated against our women, it was also escalated. And we're now talking about the female students in tertiary institutions. I think there was a serious problem, a serious challenge. We've seen our students, our female students, being deprived their right to education because of the gender roles that has been prescribed in the home. They were locked up in the home, and also they were, working together with their mothers and trying to bring food on the table. And in trying to do that, they were missing lectures because lectures would start at least by 8 o'clock. But during that time, the girl child is being, expected to do the house chores, going to look for water, going to look for food. And also they become caregivers in the home. Some of our young girls and also some of our women were affected by the COVID-19, whilst they also giving care to those who were sick during that time. So really, it really rolled back some of the gains that we've made, some of the strides that we've made in the women's movement in trying to empower women and girls in terms of their rights and responsibilities. So it was a very difficult situation. Still now, it's a very difficult situation because we are coming to the end of the year, but still the COVID-19 with another wave, the fourth wave, the Omicron, there are lower rates, deaths, but people are getting sick. I've witnessed quite a number of people who have gotten sick, but in trying to really get medication, I've also come across some women who are really struggling in the home to say there's no medication in both those public institution, health institutions like Parenya Twendararo Hospital. So we don't have money. We've been locked up. It is only 2-3 months where the lockdown was lifted. Mm-hmm. And these health institutions, they're demanding forex. And honestly speaking, here in Zimbabwe, the economic situation hasn't improved. It was really and hugely affected by the COVID-19 because we could not fend for ourselves. We could not do the usual businesses that would bring money on the table. So really, we are still struggling. And as we conclude 2021, mm-hmm. we are really also expecting to say, moving into the future, 2022, how is it going to look like? Especially when you're looking at the girl child, and I mean, you know, quite a number of cases, children being married off. Last week, I've been reading a case where a certain man is paying a girl child off, marrying off to appease Ngozi. Honestly speaking, in this era, we are saying we are moving towards the agenda, 2030 agenda, where we talk about gender equality, where we talk about the respect of women's rights. But I think we are going down the drain in terms of the efforts that have been putting in place. I'm sure our government is not really looking into these issues seriously and also bring these perpetrators to book so that at least we set a good precedent in the community, in our societies, the way we are living, to really curb gender-based violence and also the violations of women's rights.
Over to you, Star. Maybe you may have a question for Ms. Eva Nice Monando before we put her on hold. Because Zimbabwe's network, sometimes you drop off.
Yes, but Ms. Monando, what are the challenges you face when you are carrying out these activities in the communities? Are the girl children, the parents coming up, or what's going on?
Yeah, they are coming up, but you can realize that we are not really doing much as we used to do because of even the limited numbers that we are supposed to reach out. For example, when working in tertiary institutions, one institution can have a capacity of over 20,000 female students, but hence we are only allowed to meet 100, for example. So I think we are not making any impact because of the limitations in terms of the outreaches that we are doing in terms of reaching out to our students. Some of the issues are around also in terms of the environment. It's still volatile in terms of the operational environment. You go to a chief, it's a political situation. I remember very well when I wanted to go in a rural, rural institutions, for example. When you want to reach out to those communities, there are still restrictions in terms of the duty bearers that are on the ground to really allow us to do our actual programs. And even the political situation that is prevailing, it's not yet stable as we speak. And I think they are using COVID-19 as an excuse to say, because of COVID, we are not allowed. Because of COVID, we have got limited hours of conducting business. Honestly, we think and that it is a big hindrance, and we're trying to really do impact on the ground and really intensify our programming, our advocates' work around women and girls' empowerment.
Okay, and when you try to negotiate for more time or, you know, to get more slots on this, is it easier or there's no one to go?
Yeah, it's not easier. It seems like even the duty bearers, they have a control above them. Really, they will say you put ourselves into risks where we are not able to really adjust. The situation is not yet normal. That's what they usually say. So we need to work within the means. Whatever we are doing, let's work within the means so that at least we don't go beyond what is required by these duty bearers and community holders.
Yabo ke siyabonga lapho ke sizwa unkosazana Eva Nice Monlando yena ke usebenza labafundi ke abafuna students network ke lapho aqwayisa khona njalo akhankasela khona ukuthi kungabi bengachathiswa bebancinyane simzwile ke lapho echasisa ke ngengxaki ababhekana lazo njengenhlanganiso kwesinye isikhathi akulula ukuthi bebathole bexoxisane labo kwesinye isikhathi kunenginengi nje ingxaki ababhekana lazo, kodwa ukuthi bazazama ukudinga ukuthi bebe lethuba elikhulu ukukhuluma labo ngoba ukhanya ilo udaba olubhahileyo kwezinye izigaba zelizwe ikakhulu emashonaleni lapho okulo nkonzo ezinindisa abantwana besesebancinyane okuwephula isisekelo sombuso kanye nelungelo labantwana. Yikho ke esikukhangeleyo kathesi sisamelele omunye umhlonitshwa wethu esithemba ukuthi sizaba laye ngesikhatshana esincane esilandelayo. Marvelous. Yebo ke awuzwakali Marvelous.
Yeah, thank you, Desta. That's the challenge of technology, but thank you so much, Star.
We're still waiting for our next guest.
Yes, thank you so much. While we wait for our next guest to come, I will just share a video, like I mentioned earlier on, where we spoke. I actually had the opportunity to speak to the leader of Foraz to just tell us what the political playing field is like at the moment, especially for women, before we go back to Ms. Monando.
Tukusangana ne zvinhu zvakasiyana-siyana. Ndiri kuona kutambudzika kukuru kwevanhu nekutadza kunzwisisa kuti vangazvibvise mukutambudzika umu hawo. And kuti government inobatsira kwapi mukuvabatsira. Vanhu vari kutarisira kuti pavanenge vachipiwa rubatsirwo negovernment. I think example yandingangopa ndiyo current ruling party iripo. Ndiri kuona vanhu vachinge vakapfeka matisheti eZANU-PF, vamwe vakapfeka mazambia eZANU-PF, vachiti ivo kuti vapiwe maseeds iwaya kana kuti fertilizer or whatever it is. Vanofanira kunge vakapfeka ZANU-PF, I don't know, matisheti nemazambia or macape or whatever it is, kuti vange vachipiwa maseeds nefertilizer. And ndikatsvaka kuvaexplainera kuti handizvo. You don't need to wear ZANU-PF emblematic clothes kuti unge uchipiwa maseeds, because yandataura iye kuti is the obligation of the current government to actually provide subsidies to local farmers, commercial farmers, and even peasant farmers, and so forth. So that those measures that put it on a good stand, this is a good one. Nekuchika kuti tikasangetiri veZANU-PF atingapiwe. I think that is the wrong message. Kuti ZANU-PF has to be fair and be transparent and be truthful to people. Kuti vanhu vange vasina kutya kuti tikasapfeka, because vanhu vari kupfeka vanhu veMDC vamwe vacho. Vanhu vemamwe mapata, mene mamwe DPT party, mapata akasiyana-siyana. But vari kungoti tikauya takapfeka zveZANU-PF, but they are not actually ZANU-PF supporters. Saka those are some of the things that, we just need to be transparent as Zimbabweans. Kuti zvinge, because izvi hazvi kubatsira even ZANU-PF yacho. Da even vanhu vakauya vakapfeka iyoyo uniform yeZANU-PF yacho iyoyo. But vari kutaura kuti tiri MGC, kana kuti vamwe mubati, kana kuti tiri batori Foraz, kana any other party out there. Saka ndo zvimwe zvinhu zvekuti tikufanira kungonzwisana pachena kuti tatibudira nei vanhu pachena, vanhu veZimbabwe vasave nefiye yekuti vaonekwe kuti vange vakupfeka bato iri, kuti vange vachiwana zvinhu zvavanofanira kukodzerwa kuwana zvisina kuti zvinei basa neany part at all. This is something that the government has to do for its people, not the party at all. Saka understanding here.
Tiri apo pane zvamumaita here since muri imomo muZimbabwe kuti muedze kutaurirana nebato irori ramuri kutaura rinopikirenyika reZANU-PF kuti muvaudze ndo zvimwe zvamuri kusangana nazvo?
Izvi zvinhu ndichangotanga kufamba, I think ndine 2 months ndatanga kufamba ndichitenderera Zimbabwe, especially kumarural areas, ndokwandiri kuwana zvinhu izvizvi zvichiitika. Even muno maurban areas as well, I think I can see it happening in a different sort of way, kuti vanhu kuti vaone mabenefits or some sort of incentive. They feel they have to wear ZANU-PF emblematic clothes for them to have this whatever special favors, that there is. But kumamisha upi kwandatenderera ndo zvinhu zvandajekesera vanhu kuti ndichafamba ndichiedza kutaura nebato reZANU-PF, which is the current ruling party, and actually invite all other parties that are out there that are willing to discuss matters where akadariwa kuti jekesere vanhu kuti vanhu vanzwisise kuti aiwa izvi zvinhu zvekuti government ichauya for us kauya icharamba ichita zvimwechete izvozvo zviri kuitwa neZANU PF, because it's got nothing to do ne for us party, but something to do ne party ne government iri kuranwa ne for us. Saka ndo zvinhu zviri zvekuti vanhu vafanira kunzwisisa kuti party nekurana kwe for us iri mugovernment zvinhu zvakasiyana. Saka ndo zvinhu zvekuti ndichaadedza mamwe mapato. I hope kuti ZANU PF, the current ruling party, will come to the table so that we can actually make it clear to the citizens of Zimbabwe on such issues.
Mm-hmm. Thank you so, so much, Timothy.
Okay.
Aiwa, potanga tiri kunzwa kubva kune mutungamiri webato for us. Vanova ivo vanozviti Muzvare Manyara Irene Munyenziwa. Saka vakawana vachikurukura nesu vachitaurawo zvavari kusangana nazvo. Mukutsvaga rutsigiro panyaya dzezvematongerwo enyika. Regai tidzoke zvakare timboenda kuna Muzvare Mai Evince Munando vari pano. Regai tione iye zvinezvi muri kunyatsooneka zvakanaka chaizvo. Tinotera mamuri kunzwa zvanga zviri kutaurwa nyaya iyi yezvematongerwo enyika takatarisana nemadzimai munyika inotinetsei, munoona seizvi?
Inyaya inotinetsei, nesuwo tinongogara takabatsira hana maoko, nenyaya yekuti hapasati panyatsotseketedzuka, hapasati panyatsojeka kuti madzimai osununguka seiko kuti vatore zvikamu mune zvematongerwo enyika. Nekuti anenge atongoda kuti asimudze musoro ari kuwanikwa achishungurudzwa nekudi. Saka inyaya iri kuti isiso yezvinozvi tane funga masvondo matatu apfuura aya seWomen's Coalition of Zimbabwe, tichifamba Zimbabwe yose tichidzidzisa madzimai kuti zvakakosha kuti vatore chikamu munyaya dzematongerwo enyika, tichivadzidzisa kuti zvakakoshera chii pavari uyezve munyika yedu yeZimbabwe. Asi tiri kuona sekuti chirongwa chakatambirika zvakanaka zvezhinji, but patisi kuenda kumberi kumaelections pane zvinhu zvatiri kutarisira zvinonzi maelectoral reforms, anotaura nezvenyaya yegender equality asati agadziriswa. Saka zvinhu izvo zvinodzikisira madzimai kumashure nenyaya yekuti ivo vari mumabato ematongerwo enyika vanova ndivo vatungamiriri vacho varume vazhinji, havasi kuda kunyatsoda kusunungura chimuti ichi kuti vachipe kumadzimai. Saka dambudziko iri richiripo, kunyange tanga taisa tingati effort yakanyanya yekuti tikwanise kuti madzimai asimudzirwe, asi ndinoona sekuti pasi apa kana kuti environment haisati yakubvumidza saizvozvo, nekuti hapana zvikwanisiro zvacho zvakaita semutemo unoburitsa pachena kuti madzimai ngavachiparticipata. Tiri kuona kuti kunyange muconstitution yedu yeZimbabwe Section 17 yakataura pachena kuti munhu wese murume nemukadzi ane mukana wekuti aparticipate mune zvose zvematongerwo enyika nezvakasiyana siyana. Tikatarisa Section 66 inobva yatsinhira kuti hapana anombunyikidzwa kana kuti anorambidzwa, ngatifambei negender equality, munhu wese ava nechikamu. Asi tikaenda paground ikoko papolitical po kwatiri ku kunongochingamirwa nevarume chete, indoda kutochingamidza amai Manyarawo kuti ngavarambe vachisunga dzisimbe, nenyaya yekuti dzimwe nguva madzimai achasimurudzirika. One ndinoimba kuti ikoko kubato ravo vashaipawo mukano yakawanda yemadzimai kuti vaite maMP makanzura nekudi, nenyaya yekuti semudzimai ndofunga vachazvinzwisisa kuti zvakakosha sekuti madzimai ave neuwandu panyaya yezvematongerwo enyika.
Tinokutendai chaizvo. Tichamboti mumbobata makadaro nekuti mumwe munyarikani wedu watanga takamirira wasta asvika, saka regai tiimbomutana tiwanikwe tichinzwa kuti vari kuti tozodzoka kwamuri zvakare, nokuti maa muri kutaura nyaya yakakosha chaizvo, nyaya yekuti madzimai awanikwe iwo achipinda mune zvematongerwo enyika nemhingamupini zvavari kusangana nazvo. Asi over to you, Star.
Okay, sibonge unkosazana Evanice Munando ke lapho ti kuqhakathekile ukuthi unanzwe amalungelo abesifazana. We have our next guest now, Otilia Svanda. She's the secretary for the women's branch at the Bulawayo Residence, Bulawayo Progressive Residence Association. Siyabukela uhlelo lwethu unkosazana Svanda. Yeah, uyangizwa unkosazana Svanda? Siyabukela uhlelo lwethu. Nkosazana Svanda, uyezwa? Hayi ke, sisamelele unkosazana Svanda, ngikwazi ukuthi kuhamba. Yebo ke, ungasitshela ukuthi kuhamba njani khona ngapho amalungiselelo eKhisimusi abesifazana balungiselela njani ikhisimusi khona ngapho kobulawayo? Ungaqalisa ukukhuluma Nkosazana Sibanda. Abesifazana balungiselela njani ikhisimusi? Hayi, Mavela, sizamnika elinye ithuba uNkosazana Otilia Sibanda. In the meantime, we can go back to our other guests.
Yes, Ms. Nanda, you were just speaking about the issue of women in politics. If you can just expand, what are you seeing on the ground, looking at this year and what we've been seeing going on, while we give us the opportunity to get hold of our guests?
Okay, thank you very much, Marvelous. The political situation versus participation of women in Zimbabwe is still a dream that I don't know, maybe it will come true, because the environment that we are operating in, despite the constitution that we have, that speaks clearly that women and men should have equal opportunities to participate in a political, both private and public spheres. But what is happening on the ground right now is that we have three main political parties dominated by men. And these are major political parties in Zimbabwe. And for women really to get, to participate in that, political decision-making, they are supposed to subscribe under those political parties. I don't want to despise that. They can also become independent. But look, here it is a political game. And for you really to have impact, I think you need to be under these political parties. So, from our own assessment and observation, we've realized that, we've discovered that it is very difficult to maneuver through these political parties, because our women have been facing sexual harassment. The men are the ones who are supposed to make decisions. They are the ones who submit your nominations. They are the ones who are also chairpersons of the electoral processes in those political parties. So they have the decision to make. They can choose whoever they would want to choose, because it depends, with whoever they would want at that particular time. So the issue of sexual harassment, sexual abuse, and even the issues of the gaps that are still in the electoral systems, I think Section 7 of the electoral system is still something that we really need to look into. The issue of gender equality is just on the paper. And when we're engaging with Zimbabwe Electoral Commission, they also admitted that they don't have control to ensure that those nominees, the Gender Equality Act, that stipulates or also regulate that. So still, these are the gaps that still exist that also deprive women to participate in political parties. We have been making strides. I think 3 weeks ago, as the Women's Coalition of Zimbabwe, we've been moving around the country, reaching out to women so that encouraging them to participate in the upcoming 2023 elections. But still, the challenges that I've also alluded to, they still hinder them to say, yes, we would want to participate. But when we want to subscribe to these political parties, some of those is sexual harassment, sexual extortion. Changa wandida, kana usina kundida, ahuwa nishiga kupati. You know what? It's something that we feel is exposing our women in as much as we would want our women to participate. But nevertheless, we are not folding our hands back. We are continuing with the campaign to ensure that at least in 2023, we have 50-50. We want to increase quite a significant number of women that would subscribe and also participate in the elections. So we dispute the 30%. The 30%, remember, there's now this quota system, and this we are at 30. No, the constitution is very clear. It speaks 50-50. Let's go by the constitution. Why 30? So it's something that we are challenging as the Women's Coalition of Zimbabwe to say, let's go to the constitution. Let's constitutionalize. Let's not give sympathy on women to say, at least we give you a 30. Now there's devolution. Mm-hmm. Devolution is everywhere. We want our women to be represented even in councils, even in those vidicals and wadicals. We want a full representation of our women. We want to unlearn and also deal with the myths that hakuna machifi anoita madzimai. Why? Now we are, I mean, Zimbabwe, we ratified the 2030 agenda of the SDGs. We are also heading towards 2030, having these milestones in place to say we want 50-50. Everyone should participate equally in the political space.
Thank you so much. I think we now have our guest, Esther. I'm not sure if we got your guest.
Yebo ke Nkosazana Sibanda, ungasitshela ke ukuthi wena ungubani, usebenza ngaphi? Yebo, ukhona icingweni? Hayi, sizathi ke sesikudinga. In the meantime, Marvelous, if we can have Miss Monando back, I wanted to find out when they evaluate their work. Is she in here? Yebo, uyangizwa? My guest is coming and going.
Yeah.
Miss Monando, when you evaluate your work, what's your success rate? Can you say you are really reaching the communities you are looking for?
At the moment, it's very difficult to say so because, as I also alluded to earlier, the COVID-19 is like, you know, tracked back all those the gains that we've been, we said at least we've reached somewhere. So maybe we can say we are at 60%. We are almost slightly above half because, women, you know what, we are measuring this, gauging on the number of women who are coming forward to still report on the violations of their women's rights. So at least there are women who are also empowered and also assertive in terms of knowing sure that their rights have been infringed. But in terms of the recourse, I think that's where the problem is. Perpetrators are not being brought to book. We've also witnessed some gang rapes. Women are being gang raped. But still now, we are being told the perpetrators are still at large. So that is discouraging women somehow, but at least they are coming forward, especially when I talk on behalf of Musasa. We've been also referring cases of women who are desperate, who have been having their rights being violated. So yes, we are in the middle. We are just dangling there. But the challenges are really tricking in very, very hard on us as the women's movement.
Okay, thank you. Marvelous.
I'm not sure, Star, if you got your guest yet or we can continue with them.
No, let's continue whilst we wait for our guest because we have good information for all the women.
Okay. Sakamai Munando, Tombo Tarisa, Jamuku Tauraini Kuti, Chinotara, Tarisa, Zororo, Rekisimus, Munona Rakamira, Sei Kumunu Kazi. Munyika muchitarisa kwamambo famba muchienda uyezve kwamawanikwa imi muchishanda kana nevana vekuchikoro nekumo.
Ndine urombo kuti light rangu rakuda kunonodzima asi regai nditi zororo redu reChristmas iri Marvelous vasikana nemadzimai unoziva kuti nhasi tambo tatanga tiri kubatsa uku ndaani chingotarisa zvangu vanasikana vane nemadzimai vanasikana vandaona kazhinji ndaani chingoita observation ndiri mutaunu kuma office yedu ndichiona kuti vanhu vari kuita sekuti vari panic mode. Havasi sure maonero andazviita kuti patiri kuvhura 2022 tichanga tichibvumidzwa here kufamba kwatiri kuita uku. Saka ndandichiona besano revanhu vakati wandei asi changa chichinoitwa hapana nenyaya yekuti vanhu havana mari. Tinosiona madzimai achitenga vanhu vachidii mashops achizara asi izvegore rino handina kunyatsozviona zvichisimba sekudaro. Vasikanawo vanga vari vashoma asi madzimai ndo vanga vari vazhinji kuda vanga vachitoita window shopping here kuona kuti mauniform akamira sei sezvo taakunopinda mugore noya nekuti holiday ino haina kumboreba Marvelous. Saka ndiri kuona zviso zvemadzimai zvakasuwa nenyaya yekuti watotanga nazve nemutoro tisati tamboenda kure. Mari hapana, zvikoro zvovhurwa mumavhiki matatu ari kuuyawo, vana vari kudzimba, mvura yonaya zvino, tuminda twedu tuyatodiiko, mbeu toibata papi. Saka inyaya yebesanwa ndinoona sekuti nyaya yemental health iya kushushikana kwepfungwa kuri mumadzimai nekuti havana chekubata kudzimba Marvelous. Mari hapana, mari zvinhu mitengo yabva yakwira zvekunga hamheno, hembe hadzisi kutengeka, zvikafu zvekudya zvaakutodhura zvekudaro kuti mafuta chaiwo chaiwo 2 liters ya yakutoenda mu700 RTGS. Ko maticha akatamira mari musuno uno, mari yao yese kana wachida kutenga zve Christmas yabva yatopera ka pasina kana mari ye school fees. Saka tiri kuenda kupi kana tichadza kurarama zvazvino tisingaoni ramangwana redu kuti tiri kufamba sei. Saka inyaya inosuwisa yandaona madzimai mazhinji achishushikana nawo kune vane vana vacheche vachishushikana nawo nazvo nekuti kuzvipatsira kwacho mishonga yacho haisi kuwanika yekuti vana ivo vanga vachirapwawo. Kune vari kusununguka hanzi uya nemabhaketi emvura ndikusha kuti nemvura nanhasi haisati yakuwanika. Uya nezvishandisiro zvako zvekushandisa zvemaoko. Ndakanga ndiri pane imwe chipatara manje manje apa ndikaona kuti aiwa vachiri kutonyatsototi tiri kuda nhamba yakati vanonyoresa vanhu vari kumukira usiku mavhelasi kuma3 AM nenguva inoyi asi lockdown iri kunzi inopera kuma9. Chindiudzai kuti kana vachiti tiri kuti curfew yedu ndeyekuma9 handiti mudzimai ari kufanira kuenda pakiu yekunonyoresa mimba yake kuti anowanikwa nekubatsirwa anozonyoresa nguvai nekuti ukasangana nemapurisa ndoona sekuti zvinokupinza munjodzi apa uri mudzimai. Ndakasukikana chaizvo ndaona mumwe mudzimai wechidiki achienda kuchipatira nemuchenge munda enoperekedza mwai nokubatsirwawo manheru ari paachienda kunonyoresa nhumbu hanzi vashanu chete kana kuti vapfumamwe ndo vanotorwa pazuva. Chinduza kuti madzimai ose ari kubara anobarira kupi? Saka tiri kuona vamwe vari kubarira mudzimba munharaunda chaimo mandigere muno vamwe vakashayikirwa nevana vachinge vangoenda kuchipatira makuseni wayo wobatsirwa haana kubatsirwa zvakasununguka haana kunyatsogadzirwa zvinoitwa kana munhu achinge abara paye ubva atonzichidzokera kumba kungosvika mwana maawa mashoma shoma mwana otoshaika. Saka idambudziko iroro riri kusuwisa zvizhinji kuti Krismasi hongu taiona iri kwokuswera mangwana asi chii chatinacho chekuti tipinde mukrisimisi tifuadze mhuri? Vana vanenge vakangotarisa amai baba vakatarisawo amai kuti pamoto pachabikwa chii. Saka inyaya yakaoma inyaya inosuwisa. Ava vana vechikoro vari kutofunga maassignments kuti zvino zvatanzi endai online vamwe vari kunyora mazama zvinosuwisa maa-level ari kunyora next year mungazvionawo asi vachizopinda zvechikoro gore noya. Saka inyaya yekuti zvinhu zvacho hazvina kunyatsokurongeka vanhu vaine shungu mumwoyo kuti zvino zvinhu zvichafamba sei nemarongerwo akaita zvinhu momboenda pazororo mozodzoka kunonyorazve bvunzo zvichamakwa nguvai muchizodzokerazve kuti muzopinda mufomu chii mufomu fomu 5 kana kuti muchipindazve kana kuenda kuyunivhesiti. Saka pakaoma ipapo nenyaya yekuti hurumende haina kunyatsoda kuronga zvinhu panzvimbo kuti zvatasangana nedenda iri plani B ndeipi ichaita kuti nyika yedu ienderere mberi tisingadzokeri kumashure. Saka tiri kuzeza kuti anhu enu semadzimai pamwe kabanga zvegore riya futi tinongovhura January chinzi hamuchafambi makesi awanda ecovid vanhu vari kufa.
If you can just give us your view, you're on the ground. What are you seeing regarding the festivities, you know, that people are now putting together ahead of Christmas, which is on Saturday?
Yeah, I think the situation was on the ground is quite confusing. It's a worrisome situation where we see women, men, even young girls getting confused in terms of they are very anxious. They don't know what tomorrow it brings on the table because they are also skeptical to see if there is going not to be a lockdown also in January. So I've been observing on the ground women, old women, young women, you know, just moving up and about in town, but not really getting the goodies that we used to do in the previous years. They are just empty-handed, maybe. They are just doing window shopping, looking on the prices of women of uniforms. And I've been also chatting with just a couple of them. They were saying the rate that they were using, marvelous. They or the exchange rate, the black market, it's 200. Can you imagine? $1 is equals to 200 bonds. So it's already indicating that as we go into 2022, the economic situation is going to worsen. Why? Because already the black market rate has no control. It's now escalating, hence also promoting the increase of prices on the basic food and commodities that we require. So it's also comes back in the home where many children are looking at a mother to say, what is she going to cook for us? What we need also new clothes for Christmas. What are we going to have on Christmas? Are we going to have the same fun that we used to have? But this year is a different one. People are just moving in mobs in town, but not really, I mean, buying the things that they used to do. Just a handful and just a paper bag, just, you know, small items just for I mean for to eat for a specific and a certain day. They are not really stocking as they used to do. So it's very difficult because even the prices, you cannot even afford to buy, I mean, the things that are adequate for the family given the prices that are on the ground. I mean, the 2 liters of cooking oil is going for $700. You can imagine. $700, how many do you want in a household of seven? Just a basic family, you cannot afford to do that because it's not the prices are quite high. Are very high.
What Ms. Mulando is saying is actually what you are saying, Ms. Mulando, is actually what we also heard from Deborah Mukasa of the Bulawayo Vendors and Traders Association about the money shortages and the prices. And we know that the informal sector, you know, takes up most of the people's population as there is unemployment. But she's saying now they have this challenge of taking Swipe or EcoCash because they can't order new stock. And people don't have the bond note or actual money to come and buy from them. So they have this dilemma. This is so close to what you are saying. And even the guest we've been waiting for, Otilia Spanda of the Women's Branch here, the Bulawayo Progressive Residents Association, well, she sent us an audio because she has network problems and she cannot come in here. She's also lamenting the same problems that residents are facing, that women are having problems in putting food on the table. And that is most of them are vendors. They can't find that. But them, as the Bulawayo Residents Association, they are also finding that COVID is also playing an important, let's say, role in, you know, in affecting all the other problems, the programs. It can be for the better, but mostly it's for the worse because people can make profits at the same time. They want to prevent the spread of the disease. So now we'll just play the audio which we have from Ms. Otilia Spanda with the questions that I also sent to her.
COVID-19.
Hey, for COVID-19, nzima kakhulu wonke umuntu kumele azibonele ukugoqela amamaski ama-sanitizers uyithola kuphela othi uyithele ma ufike kumbe endaweni zempilakahle kodwa kuba nzima kakhulu ngoba ngokumemetheka kwalomkhuhlane kwenza yonke into ezikela lomkhuhlane ingabambeki ngentengo ezitolo ngoba wonke umuntu uyabe sekhangelele ukuthi yinto ozayithenga ilokufuna ungafuni okunye esikukhangeleyo khona nje izinto ziyadula ukuphila nje khona akusekho lula ngoba indlela yona le msebenzi ingekho osokudala ukuthi kube lokuzamuzamo okuningi phakathi kwamagumu esingathi i-gender-based violence ayifi yaphela emagumeni ngomumi esesiphila kiwo ngoba sesibuthene walindawo singelanto esiyenza
abantu bayabhalisela yini ukuvota labo abathi bafuna kuguquke isimo esikhona
ekubhaliseni ukuvota kulo hlupho thize wona nje ama-centers wangikhona inxele iseceleni okwenza ikakhulu nakukhuluma ngokuthi siyebhalisa ukuvota kithi thina omama uzaqaunti kumele uyekhandela abantwana uphinde udinge imali yokubhada usiya khona ngalo ngendingeko ezifika zidingakala ikakhulu ama-proof of residence kupha abantu abangazikhupha eyabesifisa ukuthi nga ama-centers ayehliswa alethe phakathi kwezigaba lapho singazali khona sisikwanisa ukuvuka siye khona lezithupha zithatheke lula kungabi lenani elivunyelwayo ukuthathwa elinye lingakwanisi ukuthatha ngoba.
Thank you to all those that were listening to our program and would also like to thank our guest that we had on the program tonight discussing COVID-19 and preparations for Christmas, which is on Saturday. Would like to give a special thank you all the way from Zimbabwe to Ms. Evanice Monando of the Women's Coalition of Zimbabwe, who was able to join us on the program live. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye broadcasting from my home in Washington, D.C. due to the COVID-19 pandemic. And as health experts continue to urge people out there, please continue to wear your masks, practice social distancing, and also wash your hands to enable this pandemic to come to a stop as the world and Zimbabwe continue to try and fight this pandemic. Let's meet again on our other programs. And also a special thank you to my co-host, Stanley Kilian Mhlanga. Let's meet again on our other programs.
Yeboke. Sizaphinda njalo ukubonga abahlonitshwa ebesilabo lamhla kulolu hlelo lwethu lwe-Live Talk Women's Roundtable. Sithande ukubonga uDebra Mkasa wenhlanganiso elwela amalungelo abathengisa esitaladini eyobulawayo Vendors and Traders Association. Sibonge njalo lo nkosazana Otilia Sibanda, umabhalane wogatsha olubona ngabesifazana kwinhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association. Besixoxa labo ke bekhona le kobulawayo besichasisela ke okuhluphayo. Sizwile unkosazana Debra Mkasa esichasisela ngohlupho lokuthi bethole imali ababhekana lalo. Kukanti lo nkosazana Otilia Sibanda laye usitshela ngenhlupho ezibhekana labesifazana lapho bezama ukudinga amanzi, inkuni lokunye ngenxa yokusilela kwamagetsi lamanzi. Olivalelisayo yimi ke usithandekile Mhlanga, ngikhonapha ke eWashington.
Vatiriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band ne C band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pa website yedu ye www.voashona.com kana pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Vanoda kuti Tiitira Studio 7 tibate na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6170 ne 7270 kHz pa shortwave mazuwa ose. Munokwanisa kugunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave.